bazi rinoona nezvemagariro evanhu rakatanga chirongwa chekupa vagari vekumaruwa chikafu zvichitevera nzara yakaitika mumwaka wegore ra2021 na2022 nekuda kwemvura yakarambira mudenga. Vagari vari kupiwa chibage pamhuri yoga yoga chinoita makirogiramu 20 kana kuti 20 kgs. Mumwe mutsigiri webato reTCCC vatiraimo chimombe vanoti nemusuwo mugovera vakanyimwa chikafu navafebhi muposi vezanpiyo pavaigovera vanhu zvekudya pazvitoro zvepachimombe kwagutu.
Tatopiwa takuti titoronda tinogova nao tihafure napozi yangaroga 20 kg 20 kg pa pakauya tomuzirandi chairman vidiko chairman wamposi akati aiwa imimi muri vetriples hamutenderwi kunge muchiwana chikafu. Chikafu kuti aiwa zvechikafu ichi ndechehurumende ichazi ndechedu isusu. Vakati aiwa vakabva vakweva masaga vakatora vakaenda nao. Nazvino nechemberedzozo hatitori kana chokudya so tina kana chikafu tiri pazero.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamuposi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vanga vasingabatiki panhare. Mumwe mugare wekwachivi amai Sarudzai Masunda vanoti vari kunyimwa chibage chehurumende pamwe nechimwe chiri kubva kumasangano akazvimiririra.
Tarisa chikafu chacho chiri kutanga watariswa kuti webato ripi kana kuti uri wenzvimbo ipi uri womumba ipi. Zvinova zviri kutiita kuti tife nenzara nekuti vamwe tinenge tichinzi tiri vabato rinopikisa. Saka tiri kuona kutoti nzara ichatiuraya zvisingaiti nekuti hachisi kupiwa zvakatarikana.
Munyori mubazi revechidiki muCCC vaGilbert Mutubuki vati vari kutambira mashoko akadai akawanda vachiti inzira yebato rinotonga kushandisa chikafu kumanikidza vekumaruwa kuvatsigira.
Vanhu vese vana vemuZimbabwe vanofanirwa kuwana mukana yakafanana yekuwana chikafu especially kana chichibva kugovernment ingava hurumende yedu kana kuti chinobva kumaNGOs. Munhu wese ane kodzero asi tozva zvinoitika zvanotiesa kushandisa nyaya dzechikafu kufundisa vabereki kuti vasapote iyo bato rezanopf kuitira kuti vaivaya vanenge vari pakati vatye kusapota bato reTCCC vachiti vanozomira chikafu.
Mukuru webasa mubazi rezvekugadzirana zvakanaka kwevanhu mudunhu remasvingo vastandlers Sanyangowe varamba kutipa divi rehurumende vachiti havabvumidzwi kutaura nevatori venhau. Gurukoto rebazi ravo muzvinafundo Paul Mazima vati hurumende inopa munhu wese zvekudya zvisinei nekuti ndewebato ripi.
Nyaya iyoyo taitaura taitaura zvakare. Hakuna mwana weZimbabwe anonyimwa chikafu nepamusana pekuti ndewebato ripi neripi zvaro. Izvozvo hazvibvumirwe, hazvisi mubumbiro remutemo wenyika.
Sadgara weZANPF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba mashoko ekuti bato ravo riri kunyima nhengo dzeTCCC zvekudya.
Zvokugwewa kwechikafu tatova nechogwewa negavhumendi. Tose ZANPF hatigovi chikafu. Tinototiwo mamembers edu neamunonyogwa nehurumende wane chikafu. Anotonyogwawo mamembers edu isusu.
Asi veTCCC vakawanda kuManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East nemamwe matunhu vanoti vari kunyimwa zvekudya kana mbeu dzinobva kuhurumende. Sangano reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana masere 800,000 vanoda rubatsiro rwechikafu mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu vari kumaruwa zvikamu 30 nemasere kubva muzana kana kuti 38% vakatarisana nenzara kutanga mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.